Hanya yesarudzo ichiri kutanga ndokutanga kwema tingati ma campaign ekuzo enda kusarudzo ya November. Kuona kwangu ndiri kuona kunge panenge pachaenda kudonzerana nekuchinjana kwekutungamira kuma polls atinoti ma polls. Pari zvino tikuona kuti va Trump pane mamwe ma polls vakatungamira ne 3 points pamwe ne 4 points asi ma national polls anenge ari paduze pauviri hwavo ivo nava Biden.
Vamuringai, va Biden nava Trump vari kufara here nemafambiro ari kuita sarudzo dzavo?
Ndiri kuona kunge vari kufara nemafambiro ari kuita masapota avo nemakampeini avo. Nokuti takaona vaBiden vachibva muState of the Union address vakapinda muState of the Union vanhu vachitya kuti pamwe vangasingazokwanisa kumita maexpectations. Asi takaona vaBiden vachidya moto vachitaura kuti ivo vari kuda kusarudzwazve kana vakabvuma neAmerica for the next 4 years. Vakati vakura hazvirambike. Asi kubvira zvavakapinda mupolitics vaingoramba vachingonzi ndomudiki nokuti tinoziva kuti vakapinda vane 29 years old. Vakataura zvavakwanisa kuita kuti America idzokere pachinhano chaanga iri before COVID. Vakataura ivo kuti nyaya dziri kuitika dzehondo idzi America iri kubatsira nokuti havasi kuda kuti vana vedu vaende vanorwisana nevanhu on the ground kana kuti zvinonzi boots on the ground.
Ko vaTrump vakamira papi?
VaTrumpwo vakatanga kampeni yavo vachifunga kuti nyaya dzavo dzinenge dzichabatsirwa kukandirwa pazhe nemajaji. Asi majaji mazhinji ari kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo muAmerica. Munhu wese anofanira kuteera bumbiro remutemo. Saka vanofanira kuenda kumakoti kuti vagadzirise nyaya dzavo.
Sekuona kwenyu vamuringai, nyaya iyi ichapera sei?
Maonera angu ndeye kudai, nyaya dzavaTrump dziri kumagweta idzi nekumakoti kupera kwadzo ndokunge vaTrump vakunda musarudzo. Vakakunda musarudzo handiri kuona vachizvipadhona nokuti tinoziva kuti bumbiro reconstitution yemunhu inobvumira mutungamiri wenyika kupadhona vanhu vanenge vaita zvisakarurama zvisingabvumidzwe nemutemo kana kubvisa vanhu majeri. Mutungamiri wenyika anaro simba racho. Saka kukunda vakakunda vaBiden pasarudzo hanyaya dzapera.
Chii chichaitika kana vaTrump vakakundwa?
Vakakundwa ndiri kuona kunge zvinenge zvichaendeswa kumberi. Asi ndiri kuonawo futi vaBiden vanenge vachavapa inonzi pardon kana kuregererwa kwezvinhu zvavo. Nokuti tinoziva isusu kuti office yemutungamiri wenyika kana kuti president munyika dzese yakakosha. And kazhinji kuti musaite mirizhonga nekuva neinstability munyika mapresident anowanzo bviswa munyika imomo kana kuendeswa kune dzimwe nyika, zvatinoziva isusu kuAfrica kuti kazhinji kana munhu akabva pachigaro cheupresident akabviswa zvisina kururama, kana asina kuurawa anokwanisa kubuda munyika imomo anogara dzimwe nyika. Asi ndiri kuona vaTrump vanenge vachapiwa pardon kana vakadyiwa pasarudzo iri kuuya.